Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 10th, 2016. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at child abuse, a problem that is said to be escalating in the country, with sexual abuse being the most common. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, women out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai musakanganwe.
Ngolwesine lobo esifazane lingakhohlobo mama. Sitholakala njalo ebulenjini. We are on the internet and you can find us on our website on www.voazimbabwe.com loba ku www.voandebele.com loba njalo ku www.voashona.com.
Sela Motsi, Zare Sela Motsi, Ndino Shandra Bokari Nonzi, Childline Zimbabwe, Rakavambwa muna 1997. Dambudziko rari kunyanya naro ndere kubhinywa, saka randachiri ne 65%. Roterwa nedambudziko ratingati neglect, roterwa nedambudziko rephysical abuse, tichizopedzisira neemotional abuse. Asi ndichidzokera pamubvunzo wako kuti kana tiri kutarisa vari kushungurudzwa pabonde, chii chiri kunyanya kukonzera? Zvinorwadza zvikuru kuti tizive kuti majority kana huwandu hwakanyanya hwevana vese vanenge vasangana nedambudziko resexual abuse zviri kuitika mudzimba dzavanogara. Vana vari kushungurudzwa nevanhu vavanoziva. Vana vari kushungurudzwa nehama dziri mudzimba dzatinogara nadzo. Ndizvo zvinozokonzera kuti vana vakawanda vasatomhanara nyaya idzi because ndisekuru vamushungurudza. Padai hanzvadzi yake chaiyo yamushungurudza. Kana gardener ari pamba amushungurudza. Kana baba chaivo muridzi wemwana nyakutumbura anokwanisa futi kurepa mwana wake. Ndo zvatiri kunyanyosangana nazvo, which is making it very difficult for most young people to report, especially sexual abuse. Isu seChildline yatingati moto yedu vana vazhinji vanotiziya muzimbabwe, tinoti speak out, taura, usanyarare kana wasangana nedambudziko rokushungurudzwa. Saka tinokurudzira vana vese kuti fona 1116. Zvingave nguva dzipi dzezuva because we are open 24/7. Asi ndichitarisawo matanho andinonyanyofarira akatorwa nehurumende yedu yeZimbabwe ndeyekuti vakaisa mastrategies in place. Tine yatinoti multi-sectoral protocol on sexual violence. Gwaro iroro rinonyatso outliner kana kuti kupa step by step kuti mwana ashungurudzwa kana kuti adinwa anokwanisa kuripota sei. Saka tinoshanda multi-sectoral protocol on sexual abuse. Inotaura zvakanaka kuti mwana wese abhuzwa. Chakakosheseka, chinhu chekutanga mwana abhuzwa ngaanange kukliniki. Mhaka yei, mwana uyu anofanira kuti awane injection yatinoti PEP within 72 hours. Tingati 3 days kana tichirerutsa pakukalkulata kwedu. 3 days ndiko kuti akasvikowana injection iyi kana mushonga uyu. Ane mazuva matatu chete achangobva mukurepa, haakwanisi kubata pamiri, haakwanisi ku anodzivirirwa zvepakubata utachiwana hweHIV, anokwanisa kudzivirirwa zvepakubata chirwere chepabonde. Asi mwana akazoripota after 72 hours kana kuti mazuva matatu aya apfuura, zvinenge zvaakunetsa nda mishongo ya uchakwanisa kushanda. Kubva kuclinic mwana anofanira kuenda kumapurisa kumhanara nyaya yake. Abva kumapurisa, mapurisa tinoshanda pamwe chete vachikoordinatwa Department of Child Welfare and Protection Services. Saka the police, the Department of Child Welfare will make appropriate referrals to other NGOs who offer, or other government departments who offer specialized services. Last year we received a total number of callers or cases that came through our helpline that amounted to 12,500 cases. And the bulk of them, which is 65%, were reports on sexual abuse, followed by neglect, physical abuse, and emotional abuse.
Some disturbing statistics there. PJ, welcome. Yes. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at child abuse cases which are said to be escalating in the country, especially sexual abuse. What are your views on the issue?
And marvelous, some child rights organizations are calling for stiffer penalties for child abusers as the problem escalates in the country. And one of these organizations, Childline, says it's receiving about 50,000 calls on a monthly basis from children facing abuse. And last year alone, they handled about 12,500 cases.
Yes, PJ, like we heard earlier on, Childline Director Stella Motsi actually saying that the figures are alarming, but government is making efforts to streamline the reporting of child abuse cases for children through its multi-sexual protocol on abuse.
And also President Robert Mugabe, at his birthday celebrations in Mashingo last week, he castigated child abusers, calling for stiffer penalties as well for offenders. The president also said he was dismayed by the that children as young as 3 years old, 2 years old, are being abused and cases were on the increase on a daily basis.
Yes, PJ, there are also other forms of abuse, which include early child marriages. Mm-hmm. According to the United Nations, PJ, children's report 2015, the prevalence of child marriages is high. And in Zimbabwe itself, in Mashonaland Central, it's leading with 50%.
The African Union also has called on the ban of the practice and has urged all African nations to launch their own national campaigns to end the practice.
Yes, PJ, it's really disturbing because it's not only the, you know, sexual abuse, but according to Mrs. Motsi, she said there's also neglect.
Yes.
And there's also emotional abuse.
Yeah.
But they are seeing that, you know, the reported cases so far have, the highest have been sexual, which is even more disturbing. And they were, it was being perpetrated by
members of the family.
Yes. As, you know, as bad as the father of the child.
Yeah. This is so bad. Asikwazi ukuthi kwenzakalani. Siyalamukela uhlelo lwethu lwanamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama, lapho esihluza khona indaba eziphathelane labomama. Kodwa lamhlanje kuyinyanga yokuthakazelela kumbe yokunanza imisebenzi eyenziwa ngabomama lamalungelo abo lokulinganiswa kwamathuba International Women's Day kumbe International Women's Month. Ngoba sithakazelela inyanga yonke, kodwa ke ezinye inhlanganiso zithi hatshi kakungathakazelelwa ngombimbitho kuphela, kodwa kakuthakazelelwe ngumnyaka wonke. Lamhlanje kuhlelo lwethu siphatha udaba lwamalungelo abantwana, amantombazana, kumbe bonke nje abantwana, kodwa kakhulu sikhangele abantombazana. Sike sakhuluma lo mqondisi wenhlanganiso ye-Child Helpline. Yena ke usipha isilinganiso kumbe inombolo zabantwana abahlukumezweyo abaningi kakhulu. Uthi yena ngomnyaka ophelileyo kuphela bathole 1,500 abantwana bebathinta ecingweni bekhalaza ngezikhalazo zabo zokuhlukuluzwa. Ikanti ke ngenyanga kuphela uthi yena bathola incingo ezedlula 10,200 lengxenye, i-12,500. Kuyinto emangalisayo and eyethusayo kakhulu. Esithi inani eliphezulu yilabo abantwana abadlwengulwayo, bangaba ngabazali, bangaba ngabemuli, abantu abaseduzana okumele babanakekele abantwana laba, kodwa uzathola ukuthi yibo ababahlukumezayo. Asikwazi ukuthi sokwenzakalani elizweni lethu.
Aiwa, iroida mapj nasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable. Tiri kutarisa dambudziko rekushunguruzwa kwevana vadiki munyika. Rikunzi iro ririkuramba richitekeshera. Tiri kutarisawo zvekuti nekumaruva PJ, dambudziko iri rikunzi ririkutekeshera. Saka taita rombo rakanaka tombodzwa kubva kuna Sabhuku vari kwamurewa pamusoro pezvavari kusangana nazvo munharaunda yavo, pamusoro pedambudziko irori rekushunguruzwa kwevana vadiki. So now we'll take a listen to a village head in Murewa, who's also talking about child abuse issues in his environment.
Village somewhere in one of the Sanitia interviews, but another interview last year, it went out to repair training the.
Imi sasa buku wemo unaraunda umo mungati zizi kunyanyo itakuti vanava wani kwe vachishunguru zwa nyanya kubinywa kwa mataura.
Inu wanzo itikande kuti wanapati mungorora kuti vanava zizi wari kurarama wari pasike chakam pofa kila inereare. Waza kuti mungati susu mkaro kukushaya. Uo urikunyanyo kumperesa na kuti ebe hendi kumeso unavana wako mabawa yuzi. Achingo apa mbunda ye mwenye tisarisa sakari kutipane kumo kushunguri kutoko kutipabana mai kane kuna ungevarambana mwana uya ya uenda akume chingi kwa na stepfather kana kutina stepmother ndio tumeza tukanga na natu kaka wanda kukuri kwa kwewa na gari mingiri kini gari kuchingi kwa na stepfather.
Saka zveizva munokurudzira imi kune vamwe vari kusangana nedambudziko iri kune dzimwewo nharaunda.
Kune dzimwe nharaunda isusu tiri kukurudzira kuti dai kwagona kuopenwa maPDC pane yatinoti isusu community development committee. Ikomiti inenge ichishanda kuti inomirira village by village kana kuri kunokuma panenge pane munhu wana anosvika kukomiti iyoyo anenge achishanda muvillage imomo achitarisa kushungurudzwa kwevana kuri kwakamira sei. Vana ivavo zvakare kune rimwe dambudziko rataiona rinoona kuti musha wese tiri kwetas yevanoonoona vasina kana mabhetsi. Saka zvimwe zvataitarisa kana titarisa panyaya yenhingirikino iyoyo yechild abuse hatingotarisa sexuality tine titarisa zvese. Even tikaendesa mwana wako kuchikoro tinoejuketa mberi kuti aziye kuti mwana iraiti yake kutoenda kuchikoro. Saka zvakatiwandei zvatinotarisa kana zvimwe zvichitariswa necommiti nekuti inenge ichienda pagraund chaipo kwete zvekutaura vari mumahotera asi vari pagraund chaipo pane munhu pachinzwa pfungwa dzine munhu.
PJ, an interesting take there from a village head based in Murewa. Varikuti aiwa, abuse aisi ya kungoti kubinywa kwevana chete. Asi kutadza kuendesa mwana kuchikoro kumwe kujinyira kwe kodzero dzemwana ikoko. Saka varikuti ivo kwa Murewa vanofamba vachiona kuti zvakamira sei. Vana varikuenda kuchikoro here, vane zvavanofanira kunge vanazvo here pavanoenda kuchikoro nezvimwe zvakadaro.
Yeah. Lapo sizwa usapuko wasemangweni weMurewa akade ikhuluma lapho ikhuluma ngokuthi engunanzeleleyo ukuthi ukuqhakathekileyo ukuthi ukwephulwa kwamalungelo abantwana ayisikho ukuchaya kuphela kumbe ukudlengula kumbe njalo ukuncitshwa ukudla kodwa ke khona ukungahambisi umntwana esikolo ekumele ahambe esikolo kuli yikwephula ilungelo lakho njalo lakho ukuthi ubochiswe wena njengomzali. Wathi sihle siyamukele esilabo kuhlelo lwethu lamhlanje silo tholakele Ndlovu unkosikazi tholakele kumbe unkosazana uza ngixolela unkosazana Ndlovu uMandlovu
uMandlovu
lamhlanje siphatha udaba lwabantwana ilungelo labantwana siyabona ukuthi ilungelo labo liyephulwa lapho belotsholiswa bebancane lapho bengahanjiswa esikolo lapho bencitshwa ukudla lapho bedlwengula wena njengosebenzela osebenzela amalungelo abantwana uyibona njani lindaba eZimbabwe nxa sikhanye.
Yebo, kuliqiniso ukuthi amalungelo abantwana aqhubeka esephulwa sikakhulu kulesikhathi esiyiso. Ungananzelela khona lokhu ukuthi vele ibizwe libhekane lesomiso okutsho ukuthi lokho kudla ezindlini lapha kakukwani akwaneli. Sesifike sathola ukuthi izimo ziyazikhuthaza ukushukulutshwa kwabantwana. Ungananzelela abazali abaningi sebeye basuka lapha abasahlali labantwana bezama ukuthi beyidingele abantwana wokufaka emlonyeni. Sesilalabo ngesithiwe singathi ngama-absent parents. Yikho sithole ukuthi esikhathini esiningi nesikhathi esedluleyo silamantwana abahlala bodwa ngenxa yokufelwa ngabazali hlezi ngenxa yomkhuhlane yokunjalo kodwa bathe sesilabantwana abahlala bodwa abazali bethile kodwa besibe baya kwezinye indawo ukuthi bezame ukuthi batholele abantwana kokuhle. Ngaleso sizathu mananzela ukuthi abantwana abahlala bodwa baba lula ukuthi baqotshwe ngabantu ababahlukuluzayo nezayo ukuthi ngabahlukuluza ngokwamacansini kunde ngitsho lokubahlukuluza ngokomzimba abantwana abaningi abahlali labazali babo ngisho abantwana ungananzelela ukuthi kakhulu indaba leyi okulotshelwa kwabantwana ezibabo kalutshwane ukuthi sithole abantwana okuthiwa yi-forced marriage esingathiwa umntwana uthathwa ngenkani ahanjiswe ukuthi eyenziswa yebo likhona ihlekana kakhulu ey'nkolweni ezithile kodwa esikhathini esiningi esikutholayo sithole abantwana abazithwalayo bese singabantwana and esikhathini esiningi imuli ihle icabanga ukuthi sibe lo mntwana oselomunye umntwana lakhe ekhaya bahle bavumelane ukuthi ngitsho bese kuthiwa kaye kulowo mthwalise lowo mthwala yindlela esikhathini esiningi indlela zokulotshelwa kwabantwana ezenzakala ngayo eZimbabwe.
Ungakhangela umongameli Mugabe uke wakhuluma ngokuthi kulabantwana abangaba le minyaka emithathu emibili abadlwengulwayo ngabe muli
kuliqiniso futhi khona lokho and futhi kuyindaba ethusayo ekhathini esiningi laba abakhulileyo besizama ukuthi sikhulume labo ukuthi bananzelele ukuthi umuntu ongangigabhiza ngumuntu oyenza ukuthi lokuthi lokuthi kumbe wenza lokhu lalokho kodwa laba phela nxa sikhangela iminyaka yabo kuba nzima ukuthi ungakhuluma labo njani ngakho yikho sizama ukuthi sithi sikhulume lalaba abagcinayo kumbe abazali ngoba phela laba kabakwazi ukuthi bazifikele abantwana labo bathembele kuyena lowo mgcinileyo kumbe umzali and ungananzelela asazi ukuthi izizathu zokuthi ezenza ukuthi umuntu azabande umntwana ongaba le minyaka emibili emithathu ukuthi yikuyini
Marvelous, you asking me about Miss Ndlovu. She might want to articulate in English whatever you were saying in Ndebele.
Maybe before you go there, PJ, we can also just welcome our other guest, Stella Motsi, Director of a Childline. Toku Tambirai Pachirongwa. Hello,
Miss.
Aiwa. Tunofunga vatereri varinani. Mumboramba makabata zvenyu muzvare Motsi nekuti tanga tiri kutaura naMiss Ndlovu asi vanga vachangoti de nechirungu kuti tinzwisise kuti vanga vari kuti chii mozopinda zvenyu.
It's true that the cases of child abuse actually on the increase. Mm-hmm. I think also given the current situation that the country is facing, given the drought being caused by the El Nino climate, we are finding a lot of parents being forced to go to greener pastures to try and get their families something to eat.
Mm-hmm.
Most households are actually food insecure, and as a result, you have a lot of cases of child-hated households because parents have moved to other places to try and get something to try and feed their families.
Mm-hmm.
And these children who are in child-gated households tend to be the targets of child abuse.
Maybe on that note, Ms. Ndlovu, we can get Ms. Motsi to come in. Mushare Motsi manzwa zvataurwa na Mushare Ndlovu. Munoona sei nemabasa amuri kuita imi nezvavari kutaura?
Muzvare Ndlovu vataura nyaya yakanaka fani yekuti inini ndinotoona ndakateerera sekutaura kwatiri kuita tiri dari ranhasi. Nyaya yechild abuse iri kuramba ichisumukira kana kuti ichienda mberi uye zviri kukonzeresa child abuse zvakawanda. Ndanzwa sabhuku vachitaura nyaya yemasocioeconomic situations ichokwadi zvavataura kuti kushayikwa kwemabasa chaiko. Unfortunately munhu anozosafa stereki mwana because baba akashaya basa, amai vakashaya basa, muchaita mhirizhonga mumhuri and anove pareceiving end mwana and also pedzisira ashungurudzika mwana achaenda kuchikoro mwana achawana chikafu abuse yese yakutanga kuitika. Tozotarisazve imwe nyaya yabatwa namuzvare Ndlovu, nyaya yekuti even kudeclare kwakaita president vedu kuti nyika yedu tichasangana nedambudziko yekushaya gore rino rechikafu, watinotonyanyotyira zvakare mwana because mumba mukashayikwa chikafu achatanga kuendeswa pamberi mwanasikana akunorodzwa. kuti kuwani kwe chikafu. Kana kuti akunorodwa kuti kuwani kwe mombe. Zino supporta muri yoyo. Saka unoramba uchiona mwana ari at the receiving end of all my challenges that tuku sangana nao mcommunity. And yet is these very same children. Vanenge wakatarisira up to us as abereki. As the hammer, as the community members, as their family members, kuti awane protection. And the kutaura kwa nambo ita, lanaivavo, we are the ones who are supposed to protect them, and yet, jisuta kutova shunguruza.
Ya, nambo kubata imuromo ipapo.
The receiving end of any problem, ya tino sangana nayo munaraunda kana mcommunity medu.
Ehe, nambo kubata imuromo ipapo, muramba makabata enyu, mshare mozi, tine mutereri, wedu Sisi Veronica. Sisi Veronica, talk chingamizai pachirongwa.
Halo, makadi zenyu.
Aiwa, tiriwadi makadi imi.
Tiripo edu.
Turikutaura nemi muri kupi?
Ndirikutaura mukutaura nini ndirikuno kuchitungwiza.
Aiwa, kwakadi iko kuchita unuko?
Kuchitungwiza kuri nani chose.
Ehe, manzwa nyaya iri mugango, nyaya yekushungurudzwa kwevana, motipawo pfungwa dzenyu. Kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya iyoyi?
Kuna kuchitungwiza kwakaoma mudikani.
Ehe.
Vana varu sangana nematambudziko sambotaurwa pakutanga ekunzanzi vana varu kubatwa vama child aged families. Mamwachena ari kuburikidza nenyaya yekuti vabereki vanenge vachinoshanda kunze kutsvaga mabasa nemamiriro akaita kunze kwedu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Imwe yachona uchikonzera ndechekuti vabereki vari kufa nechirwere chadai kutekeshera mazuva nechiHIV and AIDS. Chimwe chachona chiri kukonzeresa kuti kuti zvinonyanyanetsa pane zvatiri kusangana nazvo mucommunity matraditional customs edu.
Sei muri kudaro?
Mwana mudikidika mati.
Sei muri kudaro?
Mwana mudiki chaye chaye asati ane kodzero dzekuti apinde mumba ari kutorwa achiitwa mukadzi wechimutsa mapfiwa zvisina zvisiri pamurawo wake zvisiri pachido chake asi kude kuburikidza kwekuda kwevabereki haangarambe utanizenge asisina kwekugara.
Aiwa, saka imi pane hatingatimi pane vanombouya here vachikurukura nevanhu vemunharaunda vachitaura ne zviri kusangana nevana vadiki nyanya panyaya iyo yekushungurudzwa nekubhinya.
Ehe, vanouya. Ini ndakamirira bato, ndisingazoti munondibvumidzere kutaura bato randakamirira.
Hataura henyu.
Ini ndakamirira bato reshamwari yemwanasikana. Kune vanouya vana vachitaura nyaya yavo dzavo dzekuabhuswa. Vamwe vachitoti ndapidza kumba kuburikidza kwekuti mama vanga vanditi ndiende ndinogadzikwa nhaka pamurume watete. Saka ndatiza ndobatsireiwo. Saka tinopinda navo macounseling sessions 3 or 4 two dzamwana kuti togadzirisana naye sei tozodedza mai vemwana togadzirisana navo tovaudza kuti kana zvisiri pakodzero yake mwana hazvibvumidzwe uyezve mwana ngaaite zviri kubva pasi pemwoyo wake kwete kuti zvedo zvinenyu imi mubereki zvinofadza imi mubereki nedzimwe hama.
Aiwa, tinotenda chaizvo Sisi Veronica, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda hangu.
PJ, there we had our caller Veronica calling in from Chitungwiza. She's saying, you know, some of the issues that were brought up by our guests and also the headman from Murewa are very true. That's what they're also facing in Chitungwiza. And she says she works for a child rights organization, actually. And she's seen that there are a lot of children that come in, but especially to do with cultural beliefs.
Yeah,
so maybe we should call in one of our guests to actually just explain what they are seeing when it comes to cultural beliefs. Ms. Love, if you can comment.
Okay. It's true that cultural beliefs also have got a role in terms of perpetuating child abuse cases. But given that in most cases we are now engaging the traditional leaders who are actually the custodians of culture in trying to change the attitudes when it comes to child protection issues, we've seen a significant improvement in terms of child protection. For example, I know that the National Chiefs Council has signed a communique of indicating their commitment to ending child marriages.
Yes.
So issues to do with culture, I think where we are going to be history. But we cannot rule out that some people somewhere behind closed was actually still practicing these practices that the woman was referring to, say, chikara mafiwa and things like that. But when you look at the percentages, they're actually on the reducing side.
Thank you very much, Ms. Ndlovu. Meno sisi Stella kuti mumbo ti de ne zvataurwa na ne muteereri wedu abva kutiridzira nare.
Sezvo maminitsi edu ashara mashoma. Ndingada kuti muzvare motsi munge muchitsanangura zvekare kuti vana vanenge vawirwa nedambudziko vanoita sei kuti vakuwanei kuchild line kwenyiko.
Okay. Isusu wangu zvataura muteereri kuti nyaya yema cultural practices tinosangana naro idambudziko guru. Kutaura kwaita muzvare Tola Kele Ndlovu. Uye azvipereri pa cultural belief as well. Ndoda kuwedzera nichiti pane issue religious practices as well. Mamwe akaipa ma religious practices like vanongofuma achiti ndakarotswa inini kuti mwana nhingi anofanira kuita mudzimai wangu. Ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo futi vana vachirodzwa vari vana vadiki. Saka tinenge tichiti sekutaura kwaita muzvare Ndlovu. Tiri kushanda nema traditional leaders iwayo. Nema traditional leaders, uye tichishanda futi nema religious leaders. Ndinoti hurumende yedu ndofunga iye zvino yaizama nepainogona kuti ibatanidze kusanganisa vanhu vese ava vachicoordinata kuti tirwe hondo iyi tiri pamwe chete nekuti handioni iri hondo inorwiwa nemunhu one.
Misimotsi, tombokubatai muromo ipapapo. Speech yevanga vavhunzaivo kuti kana munhu ange abhinywa vanofanira kuita sei pane nhamba dzamambotaura nekuti taakuda kuzopinda pakwamvura yacheka makumbo pachikamu chedu chekutanga saka kungoti motipa kuti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iri vanoita sei
especially vana
tinokurudzira vana vese vanosangana nedambudziko rechild abuse kuti 49 116 inhare dziripo dzamunofona pachena 24/7 ativhare 365 days a year zuva rega rega wedha usiku kana manheru makasununguka kufona pa 116 motaura dambudziko renyu kana watadza kubata 116 pada uri padhuze ne chipatara chiri padhuze wakasununguka zvekunotaurira vana mukoti varipo pada uri padhuze nearest police station wakasununguka kune vanonzi VFU hurumende nedepartment revfu yekumapurisa vanoshanda nevana vanenge vasangana nematambudziko aabuse kana kuti tinokurudzira taurira kana shamwari yako kana muvakidzani aripo a problem shared vanoti inoita inoreruka nai kana washeyo problem yako saka tinongokurudzira vana kuti musashungurudzike makanyarara please taura iko 116 for free.
Aiwa, tinotenda muzvare motsi. PJ, we are lucky to have an in-house guest. Unfortunately, you came right at the end of our program, but welcome to Nyaradzo Mashaya Mombe, who herself has an organization, Tali, that works with young girls. Maybe before we progress, just, you know, we welcome you to the program.
Thank you.
Tell us a little bit about your organization in like maybe 20 seconds.
Well, it's a girl child rights organization that works with young girls and young women. To address atrocities and discrimination and all forms of violence against girls and young women.
So you heard what Ms. Motsi there was saying just before we were, we cut her off a little bit. Ameno mungo tipo mchidimbu kutijisha muneta imise sangano retali kubatira vana vanenge vabhinywa.
Right, thank you. So, sasanga ni retali tinochanda neva na muma communities were mainly Midlands, but generally we respond to my cases. Tino batsira vabereki kuti mwana aende kuchipatara as soon as zvichinge zvaitika kuti anoongororwa kuti akwanise kupiwa ya tinoti post exposure prophylaxis tobatsira zvemwana iye kuti awane counseling tobatsira mwana iye zvakare kuti akwanise kuripota nyaya yake kuenda kumakotsi chiva supporta nezvese.
Aiwa, tombokubatai muromo ipapo muzvare Mashaya Mombe. Thank you so much to our guest Stella Motsi, the director of Childline, and also to Lakhele Ndlovu, who a child rights activist, and our in-house guest Nyari, for having for helping us in our program tonight, and also our valued callers who also called in. Please continue as we migrate on the internet. You can join us now live. We are streaming on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Kuti sizajelela ithuba lokuvalelisana labalaleli bethu abaseredweni kodwa ke siyaqhubeka ebulenjini. Igama lami uPraxedis Jeremiah. Asidibaneni ngeviki elizayo. Labo esesehlukana lapho.